A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July the 4th, 2019. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
On the Women's Roundtable, we are discussing the effects of the recent outlawing of by government of the use of the multi-currency system with the RTGS and the bond, now the sole legal tenders. And we're also taking a look at the country's netball team, the Gems, going to the Women's Netball World Cup in England.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2007. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave. Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Elinga kosha olesine nguyilo olobo mama. Don't forget that we're also now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already so you can join in into the conversation.
Thank you for those that are just joining us. Welcome to the program. Despite the financial challenges facing the country, there is some good news with the departure of the Zimbabwe women's netball team, the Gems, who left Harare in high spirits today for the 2019 World Cup in England, pledging to raise the Zimbabwean flag high after the Warriors crushed out of the Africa Cup of Nations tournament in Egypt on Sunday, PJ.
And the Gems have a stopover in Dubai en route to Liverpool. Told Studio 7 today that they are ready and hope to advance to at least the second round of the Global Sporting Festival.
And speaking to Studio 7, the team spokesperson Maimba Mapuranga told Studio 7 that morale was very high in the camp, adding that the girls are well prepared to challenge the best netball has to offer and from all the four corners of the globe.
And the Gems are in the same group with Australia, Northern Ireland and Sri Lanka. Team captain Perpetua Sachikone said the Gems would give the tournament their best.
And we're going to be opening up our mics to hear what challenges women out there are facing and what they're doing to continue to live and sustain their families daily. So you can also give us your views on the participation of the Gems, which are the country's netball, women netball team. We know that they faced a lot of challenges to get to the World Cup, with them having to do a lot of fundraising and a lot of corporate companies chipping in for them to be able to now travel to England, to Liverpool. So they are, you know, Zimbabweans in England actually planning, PJ, a lot of welcome parties. But there's also been criticism that there is a big technical team that is also going on this trip with the Gems. So please, let's have your view. Give us your view. You can talk about the economy or you can also talk about the participation of the female netball Gems in the World Cup in England.
Yeah. Kulabo abasanda kusixhuma singumsakazo we-Studio 7. Lapho ke sikuhlelo asihluzeni bomama ku-Studio 7 ku-Voice of America. Lamhlanje uhlelo sikhangela inhlupho izangkathaze ukuphumelela kwabesifazane kusimo somnotho esingamanga kuhle kwele Zimbabwe okwamanje. kodwa ke sizaxela njalo eqenjini labesifazane abamela eZimbabwe emdlaleni wokugaqa ngezandla we-netball ababizwa ngokuthi ngama-The Gems abasukumeke lamhlanje belubhekise emncintisweni wenkezo yamazwe omhlaba eye-2019 World Cup oqhutshelwa kwelengilandi. Abaqembu le-The Gems laba abaza kumakancane kuhambo lwabo kwele Dubai bengakafinyeleli edolobheni le-Liverpool, bathi bona sebelungele ukuyaphakamisa iflegi yeZimbabwe okumqotho, hatshi okwenziwe ngabeqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors elidliwe okuyangisayo ngele-DRC 4-0 emncintisweni wezwekazi le-Africa owe-AFCON. Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sinye lamazwe afana labo Australia, iNorthern Ireland kanye leSri Lanka, okungamazwe adumileyo kakhulu ukuthi alentshantshu zabadlali balomdlalo. Omunye wabadlali beqembu leThe Gems, uBeauty Stole, uthi yena balakho ukunqoba, ngakho ke amanye amaqembu angabakhangeleli phansi. Asizweni ikhuluma lomsakazi. Uthwa ilizwi lika Beauty Stole alika kabe ikhona, kodwa ke sizaliqhubekezela phambili silinika ke amazwi ka Beauty esithi yena nasiya kuyanqoba. Yeah, asimuzweni ke ekhuluma lo msakazo we Studio 7.
Ngiyathaba kakhulu, wa first time yami uhambe endlini ndanza yemfike, so ngiyathaba kakhulu. Ngaba from steam siyafika siwina, siyabuya le trophy yeZimbabwe. Ingene naseyihambe angezi ngayihlukanisa ngoba ngifika khona ngalo, so angeze ngihlukanise. I think sizabanika i-tough game, sizabanika i-tough team. Laba abakhona bazele khumbula ukuthi kule Zimbabwe ya sizabanika i-tough game.
Lo ngomunye umdlali weqembu leThe Gems, uBeauty Stole, bengakasukumi eHarare belubhekise eLiverpool kwelengilandi, kodwa ke kuthiwa bazayo kwedlula ke kule Dubai. Sibafisela ke inhlanhla. Lina ke siyalinxusa ke ukuthi lisixhume ecingweni lingene lana kuhlelo sikhulume sixoxe sikhangela ukudlala kwabesifazane laba akwabeqembu lesifazane laba abe The Gems. Kodwa ke singakayi khatshana wothi ke silinike olunye udaba lwabaphila legciwane lengculaza abeZimbabwe abeveleke kumagumbi amane elizwe betshengisela ngokuhlala enkundleni e-Africa Unity Scape ucwazalana nje ledale lephalamende njengendlela yokubonisa amalunga eleli dale lephalamende lakanye lohulumende ngokuqakatheka kwezikhalazo ezethulelwe umlawuli wedale lephalamende ababhekane lazo inkinga bedinga ukuthi zilungisiswe ngesiphangiphangi. Ezinye zalezi zikhalazo ngesokuthi inkinga balokuzima kakhulu ukuthola imithi abayinathayo nsuku zonke, njalo abakunye kwangkhona ukuthi kube lokusabalala kwemibiko yokuthi bebesabelwa amaphilisi asiyaphela ukusebenza isikhathi sawo okuthiwa ngama-expired drugs. Nkosazana Patience Dube wenhlanganiso eHope Alive Child Network emela ilungelo labantwana abaphila legciwane lengculaza ubekhona laye khona lapho ejengisela, sibe lethuba laye lokuthi aphe aba wakhe amazwi ngokujengisela akade bekwenza lamhlanje.
Mina ibizwa ngoPatience Dube, vela kunhlanganiso okuthiwa iHope Alive Child Network. Ngilapha simele abantwana esisebenza labo ku-community abaphathwe ligcukane le-HIV. Okundethe lapha yi-issue yama-expired medicines aphiwa abantwana. Abantwana sebephiwa imithi esi-expire kuma-health facilities. Andiningi labo, ikakhulu ama-adolescents kabasanathi imithi liyana. So kule high default rate amongst ama-adolescents and young people. Ama-expired medicines lawa bayawathatha from amanye ama-facilities angithi bewanike abantu kuphela abakwenzayo, they just increase the shelf life. But laphana ku container leyana yomuthi iexpire date yalokhu njalo hleli, so akusiza akulanto yabijinjile ngoba wena kuphela uyabo increase the shelf life kodwa still medication leyana yabo expire. So sithi ukuthi thina abantwana sebelimala kakhulu nxa sikhangela ulutsha lwethu ngoba vele bona bavele bale challenge issue in terms of acceptance, stigma and discrimination. So sizafika njani ama 1990 targets ethu ngapha already sesiluza abanye abantwana, yikho singakufuniyo khonokho.
Lapha-ke uze laba ukuzamanyana labanye lifunani lijongene lapha phambi kwedale lephalamende?
Injongo yethu yikuthi sikhulumisane labezempila kahle labameli bethu ukuthi nxa kuyukuthi kule mali uhulumende ayikhomithayo angithi ukuthi laphana ku-budget, ku-health budget, imali lana eyakhomithwayo kakungabi yimali ekhomithed kuphi.
Lo-ke bekungunkosazana Dube owenhlanganiso ye-Hope Alive, lapho ke bekhuluma ngobunzima ababhekane labo njengabasakhulayo ukuthi bathole imithi ngwenhlanganiso e-Hope Alive Child Network, ukuthi bathole imithi ikakhulu ebantwaneni abaleminyaka ephakathi kwelishumi lasiyagalombili kanye ke labalamashumi amathathu lanhlanu 18 to 35. Yizo-ke ezinye inkinga ezidalwa yikungahlaliseki komumo womnotho eZimbabwe. The marvelous was Miss Patience Dube of the Hope Alive Child Network. They were picketing today near Parliament. Their problems and challenges that they are facing of expired drugs and the non-availability of drugs that they are supposed to take on a daily basis.
To those that are just joining us, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, muri kunzwa nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika pari zvino mushure mekunge hurumende yatura mutemo wekuti pari zvino hapana mari yekunze ichange iri kushandiswa munyika. Saka munyika pari zvino muri kushandiswa maRTGS nemabond. Saka tachida kunzwa kubva kwamuri kuti zviri kuendeka here, zvakamira sei kwamuri. Tiri kunzwa PJ apa ari kutaura kuti nhasi panga pane madzimai vanga vaine nhuna, vanga vari kuchema chema vachiti ivo mishonga yavari kuwanikwa vachipiwa mishonga isina iyo yatingati yaka expire. Uyezve pari zvino vazhinji vari kuti mishonga iri kutengeswa munyika iri kutengeswa nemari dzekunze, kunyangwe zvazvo hurumende iri kuti iyo mari yekunze haisi kushandiswa munyika. Saka zvimwe zviri kutariswa izvozvo. Asi zvakare tine nhau dzakanaka. Tiri kutarisa isu kuti chikwata chevanotamba nhabvu yenetball nhasi chawanikwa chichisimuka munyika chakananga kuBritain kuLiverpool. Uko vachawanikwa ivo vari mumakwikwi eNetball 2019 achange achitambwa ikoko kuLiverpool. Uyezve tinotarisa kuti munguva yapfuura takaona chikwata ichi chichitatarika kuti vaunganidze mari yekuti vawanikwe vachienda kumakwikwi aya. Asi nhasi tanzwa kuti aiwa zvabudirira, chikwata chichange chiri kusimuka, chatosimuka uyezve tichambomira muDubai chichienda icho kuLiverpool kuti chinotamba nezvimwe zvikwata zvakadai seAustralia, Sri Lanka nezvimwewo zvikwata. Tiri panyaya iyoyo zvakare takaona isu mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vachishanyira misha inogara veruzhinji iro vhiki rino. Vakawanikwa ivo vachitaura nemadzimai pamusoro penhuna dzavari kutarisana nadzo kana kuti dzavari kusanganikwa nadzo munzvimbo dzakasiyana-siyana kunogara veruzhinji muHarare. Regei timbonzwa kuti madzimai vanga vari kuti ndedzipi nhuna dzavari kusangana nadzo vachitaura ivo navaNelson Chamisa veMDC.
Zvakamira sei kopara? Kwakadi? Dimuri munhu hamu yakadai. Mvura iri kufamba seiko?
Kiyo yedu inenge yakasvika ko kubva kusenda sati atatomboisa kana chinhu.
Saka kuna
yakaenda nezuro iri kungoyaenda
magetsi
magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magetsi magets
Apo tiri kunzwa isu mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vachitaura ivo nemamwe madzimai vanogara kunzvimbo dzinogara veruzhinji muHarare umo vachamisa vakawanikwa vachishanya vachitaura ivo nedambudziko riri kusangana nemadzimai panyaya yemvura uyezve vachitaura zvakare madzimai aya kuti vana vavo vari munzvimbo idzodzi havana mabasa. Regai tinzwe zvakare kuti mamwe madzimai vaitaura nezvei navachamisa takaona vachitaura nemadzimai vakwegura vachitaurawo nhuna dzavo. Regai tinzwe kuti vaiti chii.
Vanokwanisa kuroja nekuroja.
Kuroja unoenda koroja kubati dzimwe nguva manje zvinozoitika ndezvekuti unonzi mwana une 20 years kubviswa napo kedi uri pane wangu zvinonetsa saka ndo dambudziko riripo. Vamwana wedu anogona kuitawo mabasa bati hawasi kukwanisa kuzvipinda
kana kunyaya dzemari muzonawo sei
ndobatonetsa ipapo
atina
hapana
atina chatinacho chekudya mvura magetsi zvese tingori apa kuchibahwe chacho chatinotambisa zvinonzi tikuda $5 toiwana kupi
chamunofanira kutambira kubva kune vanenge vachipaisocial
welfare vanoti vakuda $5 hatizoti $5 ndedzei
anenge achitoda $5 nyaya
kusocial welfare
ikoko imari dzei ndedzemusana ya
hatizive kuti mari dzei riri kunyepere
ndizvozvo hanzi wave transport waya vari kutakura vachiunza waya ndovari kuchaja
saka isana mbuya mabasa hatina varungu vakaenda kare tochiita sei tine vana vanoda kubhadharwa masevisi hatina tingori vanhu saka tofa here muripo kuchema kwatiri kuita
chii chamungada kutiite izvi
zvese
zvinofanira kuitwa
zvinofanira kuitwa dimi baba vedu
aiwa apo tanga tiri kunzwa madzimai vakwegura vachitaura ivo navachamisa vachiti vari kuda kuti vagadzirise zvinhu vari kuchema chema vachiti nzvimbo dzavari kugara dziri kudhura uyezve vari kutarisana nenhuna dzakasiyana siyana munzvimbo dzavari kugara idzi saka ndozvimwe zvatiri kutarisa ipo pano saka kana muine zvamungada kutaura pamusoro penhaurwa yedu yanhasi nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu tigokwanisa kunge tichikufonerai. Tina Nicodemus Matariro ari kuti tapinda masisters muri sei aiwa isusu tiri wadi takanganwa zvakare PJ kuti nhasi imo muno muamerica izuva ratingati riere kuzvitonga kuzere kana kuti reindependence rinonzi 4th of July saka nhasi izororo iko kuno uyezve kune zvakawanda zviri kuitika saka ndiri kutoona pane vamwe vari panapa vanyora kuti tiri kukutendai disciple Gilson Madanire top sharer wedu vari kuti thanks sister marvelous for showing us the American 4th of July vari kutaura ivo live feed yandamboita mangwanani tichiratidza zviri kuitika imo muno muamerica saka tinotenda kana tichiona kuti muri kuteerera uyezve muri kuwanikwa imi muchifadzwa nemabasa atiri kubata. Will Swinney vari pano vari kuona nesu. Taru Bomero ari kuti ngationei vamwe vari kuti zvava nani Tarot kuti watching you from Gaborone. Titus Muchucha anzi kwaziwai Studio 7 sisimavi tiri muno Harare yedu Magets Anetsa Wena. Robert Kelly Edwards aripano Boaz Jayaguru anzi ngavaite dialogue ari kuti iyo ari kuda kuti vachamisa vaite ivo naurano ndofunga navamunangagwa mutungamiri wenyika ndozvari kunyora pano uyezve Boaz Jayaguru I top fan yedu Titus Mukucha ari kuti vasikana vedu dai vanotisimudzirawo mureza wedu vedu we because waderera zvakanyanya ndozvo kutaurawo mukoma Titus Donald Mambo Manza watching you live and clear from Rustenburg tiri panyaya iyoyi yevasikana vedu vebhora remaoko renetball regai timbonzwa kune nhaurwa yaitwa isu nemukomana anoita zvesports ari muHarare Michael Kariati achitaura iye nepamusoro pezviri kuitika pamusoro pemakwikwi aya enetball world cup achange ari kuLiverpool regai tinzwe kuti anga ari kuti chii
chekwata ichi chasimuka nemufaro mukuru chakananga kuEngland asi chichambozorora muDubai chisati chasimuka kuenda kuManchester uko chichanobata bhazi kuenda kuLiverpool uko kuri kuitirwa makundano epasi rese aya mutauriri wechikwata ichi vamaimba mapuranga vanoti mukamba mune mufaro mukuru vachiti ivo vasikana ava vanonokerwa nemakundano aya ayo vanga vachigadzirira zvakasimba
morari iye zvino vasikana vari kufara vasikana vari vagadzirira kunotamba mutambo wenetball world cup vose pfungwa dzavo dzakatarisira kunokunda kunomirisidzana nedzimwe team dzinobva kune dzimwe nyika saka panguva ino tingati takatatava mazuva ekupedzisira ano ekuti vasimuke vose vasikana vari mucamp vari kufara chaizvo
kapteni wechikwata ichi Pepechua Sachikonye anoti ari kufara zvikuru sezvo akakarike kutanga muupenyu hwake kupinda muEngland uyezve mumakundano makuru eWorld Cup
kutotanga ndosaka mufaro wakanyanya chatutasira kunoona mamwe mateams andaigara nichingoshuva kudai ndikamboona timu yakati neyakati kunyanya Australia gara iri number one yato nemore than 15 years chimbogare panumber one sachanti chishuviro changu chokunongoona mutambiro wavo nao ndaona mukana wekuti ndinotamba navo chaiva chishuviro changu ndechimufaro
vamapuranga vanoti kunyange hazvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza mumakwikwi emhando yepamusoro akadai vachashamisa vazhinji nematambiro avachaita
pose patinoita mitambo yakasiyana-siyana chatotarisira isusu kutora mukombe Zimbabwe pasi rose iri panumber 13 saka panumber 13 ipapo panotaridza kuti tine zvatinazvo zvatinogona kutokwikwidza pazuva rakatinakira tinogona kutoshamisa vamwe vanhu tikasukira tatorova ana Australia
Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAustralia Northern Ireland pamwe neSri Lanka asi Sachikonye anoti vachaita nepese pavanogona kuti vabude mugungano iri nekuenderera mberi nemakwikwi zvikwata zvitatu kubva mugungano rega rega pamagungano mana ndizvo zvinoenda munharaunda yechipiri umo zvikwata zvichadamburwa nepakati kupinda mumagungano maviri maJames ane basa guru rekuedza kugadzisa zita renyika iro raipa zvikuru munyaya dzemitambo mushure mekunge maWarriors abuda mumakwikwi eAFCON mushure mekurohwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo. MaJames ari kuvhura makundano eWorld Cup musi wa12 chikunguru nemutambo neSri Lanka achizotamba nemusi wa13 chikunguru apo vari kusangana neAustralia. Mutambo wavo kugumisira uriko musi wa14 chikunguru apo Zimbabwe iri kutamba neNorthern Ireland. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa isu kubva kune mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati aita rombo rakanaka kukwanisa kuona vasikana ava vebhora remaoko renetball vasati vasimuka ivo vachienda kuLiverpool tinotenda Michael uyezve tinotenda vese vasikana vanga vari pachirongwa chedu vachitaura nezvavari kutarisira kuti vange vari kuita kumakwikwi aya pindai muchirongwa motipa namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tiwane kweisu tichikufonerai PJ
iye abake bakhuluma laphana abakhulumelo ekuhambo olwenziwe ngumkhokheli webandla eliphikisayo LMDC umnumzana Nelson Jamisa ekuqaliseni kwayona le iviki bebekhalakhala ngezinto eziningi owethekelele umuzi wengwebudirirwanjo lulethi barasekwa lapho ke ahlangane lezakamizi ukuthi izakhamizi zimtshela ukubana inhlupho ababhekane lazo ngezokuswela imisebenzi njalo labo abarentisayo izindlu zabo sebefuna ukuthi abantu babhadale ngezimali zakwamanye amazwe i-US dollar njalo ke abalayo leyo mali ngoba vele leholo abaliholi ngedollar lemelika. Bakhala-ke ngemsebenzi omunye wesifazane ongugogo sibile sithe nana vele kasilayo imisebenzi vele siyaswela khona lokuthi singaselela imuli njani ikakhulu labo abazukulu abasebachiwa ngabazali babo ababagcinayo. Kuzokuthi we ngapha ngaseMelika siyenzele yamhlophe ilizwe laseMelika lithole lithakazelela uzibuse lethola uzibuse eminyakeni edlula engamakhulu amabili edluleyo kubo 1776 anjo marvelous ye ngakho ke namhlanje kulama fireworks kulani lani imcimbicimbi njalo lonyaka umongameli Donald Trump uthe na kuzabukiswa izikhali abalazo kwezomvikela ikho ke amasotsha enhlangothi ezehlukeneyo abe Air Force abe Navy abe bonke nje abebutho bazabe bebukisa izikhali zabo ekubukiseni khona lokho kokuthakazelela ilanga likazibuse elika 4th of July 4th ntulikazi ngelanga lesine kulapho kuthakazelelwa ke i-independence yaseMelika. Ye khathesi ke wathi sithole abasecingweni asebekhona ecingweni okwamanje.
Ehe tine mthereri wedu wekutanga panare. Hello sisi Betha.
Hello, madamini.
Aiwati riwadi, tukutana nemi muri kupi?
Ndiku Northwest South Africa.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu nhasi mugango mune zvakawanda saka munogona kutaura henyu nezvamada nhasi.
All right. Aiwa regai nditange nevasikana vari kuinda kuBritain ava. Aiwa. Tukufara. Ende tukufara nazvo zveshuwa kuti vaenda avo uya happy for them.
Mm-hmm.
We hope they're going to do good for us. Wachatamba zvakanaka havano kuti vachitinyadzisa.
Mhm.
Topinda panyaya yema RTGS. Ah, nyaya yakangoma. Nokuti kuno kunenge watenga chinene rand. Yeni kuenda kumusha kuti unochidzikisa. Uchada kutenga kuti rand, rand racho rinenge richidhura. Saka izvo zvacho zvakangoti womera mufungo. It's not easy.
Saka imi parizvino muri kuzvigona sei zviri kuendeka here kwamuri ikoko uyezve nekuedza kuchengeta muri kumusha?
Hakuna kukwatiri zviri kuendeka asi kuti ndinopota ndichimbonohodza ndichindisa kumusha ndichitengesa. Saka pakuzonotengesa neRTGS kuti ndichiwana randi manje rokuti ndidzoke ndichitenga futi kunoku hazvisi nyore.
Mm-hmm. Saka apo pekuti muzodzoka manje maakuzohodha zvimwe ndo pari kuti netsei.
Pakuzohodza imwe stafu ndopakutinoti.
Saka pari zvino zvii zvamungada kuti hurumende iite takatarisa mamirira aita zvino?
Pari zvino ndanga tichingotiwo hurumende yedu president vedu vamunangagwa dei vangobatanawo navachamisa vaisa zvido zvevanhu kunyanya pamberi nekuti vakaita ivo vari vaviri vakaita selfish vari kukuvadza isusu vanhu havasi kukuvadza ivo pachavo but vari kukuvadza isusu vanhu isu ndisu tiri kusafa ivo havasi kusafa kwavari vari kudya vachiguta but isisu ezimbabwenzi yasafarin saka dei vangoisawo zvido zvedu kunyanya pamberi vatingoisawo namwari.
Aiwa mashoko makukutu chaizvo tinokutendai sisi Betha kunge manga muinesi muve nezuva rakanaka.
Ewo, ndinotenda.
Bye bye. PJ, they were hearing from Bertha Norbert, who is in South Africa. She actually wrote on our Shona Facebook page that she wanted to be called, but she's lamenting that her biggest problem at the moment is that she does work in South Africa, but she also does some business in Zimbabwe, where she orders stuff and sells in Zimbabwe. But now she's having a challenge where she has sold, bought her stuff in Rand, sells in RTGS, but now trying to buy back the Rand for her to continue her business, she's making a loss. So she's urging President Emmerson Mnangagwa to join hands or at least have some kind of discussion with the opposition leader, Nelson Chamisa. She's saying both men should, at this moment in time, drop their ego. Allegedly, you know, she's alleging that they're a bit egoistical, both of them. They need to come together and put the interests of the people at heart and discuss. That's what she's saying.
Yeah. Umlaleli lo laye olobe enkundleni yethu eFacebook ekhasini lethu ele VOA Shona ngikhuthaza ke labo ababukele lolu hlelo kuFacebook ukuthi lilobe inombolo zenu zocingo khona lapho ukuze silithinte ngocingo. Silomlaleli lapha uShemaine Carol uthi is watching. Umihla emihle nokuthula Mpofu uthi badlala kubi ngempilo zabantu. Kulabo ke akade betshengisela besola ukuthengiswa kwemithi yabalabo abaphila legciwane lengculaza eseza imithi esaya expireyo esiyaphelelwa isikhathi ama expired drugs. Kumbulani Ncube uthi lishona njani, hayi sitshonile singabuza lawe. Lilobeke inombolo zenu zocingo khona lapho kulokuze nokufe ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele. Libukele libanengi, lishare njalo labanye bonke ukuze sibukele lolu hlelo sindawonye sibanengi. Yeah.
Mhm. Tukona vamwe vari kunyora pari zvino. Tukona pana Donald Mamboma ari kuti I'm watching you live and clear kuno ku Rustenburg top fan yedu ii. Titus Muchuka ari kuti ndibateiwo please sisi. Kana muchinyora namba dzenyu ibva imaita kuti munyore makaisa zvakare ma code numbers enyu. Bion ndiridza hanzi I'm watching you from Pietermaritzburg. Top fan yedu Lusindongwe Chikowera hanzi I wish the girls well. Sisi Lusi kana muda kupinda muchirongo nyora inamba dzenyu mubva mafonerwa. Hanzi na top fan yedu Donald Mamboma, please call me. Disciple Gilson Madanire vanoti vasandotya kutamba nevarungu. Chikwata chedu ichi chikwata chemadzimai icho. Vari kuti ivo aiwa vari kunamatira kuti chikwata chinobuda zvakanaka. Ndivanoti shera malife feed yedu Facebook yabva yanyora. Beyond Chirindi ndiridza ari kuti ngavasaita zvakaitwa nevakomana vemahorias. Mai Cleopatra tsamwaidliwayo anzi congratulations girls. Mwari vakutungamirirei motowina na Jesu. Saka vari kupiwa minamato yakawanda PJ. Musamu Musafari kwa ari kuti munondigonera sisi. Ndiri kukuona izvangu ndiri muno muJohannesburg. Lusindongwe Chikore vari pano vari kuona nesu. Wasazi Wafazi Chingwaranza I'm watching you from Queenstown kuSouth Africa. Disciple Madanire vari kuti ndosaka madzimai achisaririra kumashure. Vari kuti madzimai sei musiri kuuya pachirongwa muchinzwika masai enyu. Ndozvavari kuenda anda nyora inini post yekuti please nyora inamba dzenyu tigo kufonera inyanya madzimai. Saka ndiri kuona top fan yedu Lusindongwe Chikore abva anyora iye namba dzake aiwa tiri kukufonerai ava vari muno muAmerica timbonzwa kuti vari kuti chii. Asi ndiri kunzwa kuti tina top fan yedu zvakare Tabitha Manyoni. Saka taura navo last week regai tinzwi. Yeah. Hello sister Tabitha.
Hey, hello, zviri sei?
Aiwa, zviri nani. Tinokuchingamidza muchirongwa. Zviri kufamba sei pama RTGS nemabondi? Svondo rino zvazvakamira sei?
Ngoma ndiyo ndiyo sezioni.
Zviri kufamba sei?
Manyoni.
Taurai tinzwi.
Zvinhu pamaratidgs hazvisi kumbodzika ndisingadi hangu kutaura nyepa zvinhu zvikutokwira ndikutoshandisa tongonzwa kunziye zvinhu zvadzika na ed nantuli but aiwa hazvisi kumbodzika zvechokwadi mapraizi ndiyo maraisi wawa chingwa chimwe zvese ama $5 $0.10 kuno kwavo ndeo upfu wapa $7 $18
Saka zvinhu zvacho zvakatowara zvichinotombodzika. Kogete reaction 9 saka hazvisimbodzika mara TGS yakatooma.
Iwo mara TGS acho ari kuwanikwa here zviri kufamba sei? Nekuti vamwe vakuti ivo akuwanikwa mumabhanga, zvakamira sei ipapo?
Aiwa, ina hakumbowanikwa. Ini kwandiri hamhino kune vari kumawana, but kwandiri aiwa hakumbowanika. Kana pane vamwe mai vatondudzo nhasi still ndanchienda kudhenge ndazvonzi unozodzoka uzotora here nhasi hatikwanisa kukupai. Saka hakumbobatika.
Saka haasi kubatika pari zvino?
Ari kuneta.
Saka imi dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii?
Ndakada mukana wekutaura nehurumende kana nyatsoti nini president, kana muchida henyu kutonga, muchida henyu chigaro chamakachemerera ichi, dzikisai zvinhu zviende patetenga mafuta $2 makogeti simatenga dollar zvizvisatetenga hupfu tichitenga $3.50 ndo zvandaida kuti vadzi uye kombi kuno kupa avo ndopadhuza pasi tonzi kombi $3
kupinda mutaundi
izvozvo. Saka ini ndoda kuvaudza kuti uye mutuli uyu murudzeivo achiziva zvaanotaura pamberi pevanhu kuti akaya pamberi pevanhunakidzo nokuda paztv achitirwadzisa tinotiwa nemwoyo inorwadza. Saka mudzeivo uyei nemwe kumbomutsiura achitaura zvinhu zvinobatika kuti danga chiti zvinhu zvadzika iye hatengenisoti matinotenga amhino kupi kwaanotengawo hake ave achitanzi iye zvinhu zvadzika. Taendeda kuti vapresident makabhineti enyaya yamunoti makabhineti vaudze zvinhu chezvo chezvo uye vaudze vachitaura zvinhu zvechokwadi kuti vachitaura zvinhu zvokunyepa zvokuti vanoiva patv chizetv ichi vachitaura zvokunyepa tihe zvinhu zvadzika ye zvinhu zvinyatsofamba hapana chiuru chatikona chikufamba zvinhu zvokutokambaira nezvokurwadza nechakufamba tinotanga kuona tinokudza ti apa zvaakufamba so vatiri kukambaira hapana chatiri kuita.
Aiwa machema chema Sister Betha Manyoni, ko munoti kuvasikana venhabvu ava venetball vasimuka munyika nhasi mungavada kuvapowo mazwi api?
Ini netball tinongoti shuro tatambawo zvakanaka sazochemawo sezvakaita maorias edu Zimbabwe vasazotichemerawo kuzi mapamari apa ndo pane pari kunetsa chirwere chemari munyika munomu ngachanetsa chirwere ichi. Saka ndingoshurawo kuti vatambawo zvakanaka vahwine vapihwawo mari dzavo atida kuzonzwati muromo totanga kuti kutaura taura atida kuzvinzwa izvozvo tizandingovashuyirawo zvangu.
Aiwa, tinokutendai muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka. Babai.
Orait, tinokutendai mama, muchingotibata.
Aiwa, tinokubatai vhiki nevhiki. Babai.
All right.
Peach, I think you have a caller on the line, I think, but Manyoni there is just lamenting that she's surprised that the finance minister says prices are going down because they are not. She says when she goes into the shops, the prices are actually higher than they were a week ago when we last spoke to her.
Yeah. Siyambonga ke uManyoni avele buya lezi. Lezintsha ngaso sonke isikhathi nxa iziza kuhlelo lwethu. Hayi, siyakwamukela kuhlelo mlaleli.
Hello.
Ye, igama mbani?
Ngubheka Impilo Weza.
Ye, Bheka Impilo Isibongo. Mbani?
Weza.
Ye, Bheka Impilo Weza.
Yebo mama.
Usithinteke ngocingo ungaphi komhlaba mnewethu?
Ngisebutswana.
Usebutswana. Kunjani ke Butswana namhlanje?
Hayi, ngibutswana ku right nje khonoko nje ukuthi hayi akufanani.
Liyabeloke lincengisa likhona ngapha.
Siyancengisa kathi nje wasingasela lizwi mama.
Ye, zikhona indaba eziningi lapha esisegudwini. Olwamantombazana lawa aweqembu lombhola lokugaqa elezandla i-netball asebelubhekise kwelengilande lobunzima nje obubhekane labantu eZimbabwe kungenxa yokungamanga kuhle komnotho.
Ye, hayi ngiyakuzwa mama. Okokuqala ngathi nje kuyinto enhle ukuba loba kuphezu kobunzima obukhona obungaka. Amaqembu singakhalele nguqulo labo baba sikhali labo mama bayatshengisa ubungwethu wokuthi hayi ayisikuthi kabakwanisi ukudlala kodwa bayakwanisa ukudlala kodwa kulezinye inhlupho ezikhona. into esukuyiwe khona ukuthi kuzathi sokusekuqineni ingkhona sizaqalisa ukukhuluma ezinye izinto okumele ukuthi ngasazikhuluma ukuqaliseni leli cembu lihambile azange sike sizwe ukuthi like lalungiselela like ladlala nje enye imidlalo ngelizilungiselela ngoba imidlalo eliyayidlala kayiso midlalo efana naseAfrika imidlalo etshintshileyo ngoba imidlalo lobungcwetho obukhulu kakhulu kodwa aba namantombazana ethu asehambile asekhona ngale i-environment yangkhona ngale itshintshile kayifanandi yaseAfrika so ngezinye izinto ezizayenza ukuthi even lama results xa esephuma angahambelani kahle lelizwe esokutholisana ukuthi sokusiba lezinye inkulumo ezingani zisola abadlali kodwa sikhale nje ukuthi okunye kudalwa ngumnotho welizwe
yeah
bese ngisiba lesimanga sokuthi nxa bephumile kanje imidlalo leyi e-World Cup efana labo World Cup Africa Cup of Nations ilezi mali zayo ezivele ziyazo zibhekane lamaqembu nalawa qualifyileyo so isimanga ukuthi kuzoba sokuthiwa akulamali abadlali abasakwansi ukuthi bedlale ngenxa yokuthi akulamali kanti yona imali nxa ukuthi elizweni kungamanga kuhle ithathelwane ifiwa elizweni ingaphiwa ngabadlali wekhona ngale lapha abavele bekhona kungangcono ukuthi bayiphiwe babuye bazitshintshele bona bazidlalisele ekhaya lakibo ngoba besazi umumo wekhaya kodwa kukhanya imali nxa isuka iphiwa ama-mother bodies ifika ebadlaleni kayifiki kahle imali esidilizwe phezulu vele kutho ukuthi yi-corruption indawo yonke so kulusizi kakhulu ebantwaneni ababefisa nje ukuphamisa iflegi yakibo kodwa ekugcineni bebuyela ekhaya bengathwalanga ngitsho sona isinkwa sibili isinkwa sokuthi abantwana bedle ezindlini kuzisa kakhulu ubuhlungu mina ngilusizi ngiyakhathazeka kakhulu ngumuntu othanda ezemidlalo ngiyajabulela kakhulu lamantombazana but engingakutsho kuphela ikubakhuthaza ukuthi nxa besiya khona ngale zonke izinto ezinjengalezo ama-political situations, economic situations ezivela ngasekhaya bengazifaka engqondweni kodwa batshengisa ubungcwethi babo kuyefika emaphethelweni nxa bezayo ukuthi inkosi babusisile bayefika loba kuma-finals engxenye mhlawumbe kungavela okunye okungcono loba nje sikwazi ukuthi ngaze bewine leyo mali kuzaba nzima ukuthi besezandleni zabo sibakhulekela kuphela ukuthi babe lezibindi bamele ilizwe baphamise iflegi yeZimbabwe batshengise ukungcwethi njengoba sikwazi ukuthi eZimbabwe phela kule talent but nxa ukhangele okwanamhlanje sesingani siyinto nje ezwisa ubuhlungu kakhulu and ngikhuluma lolu daba ngizwa ubuhlungu kakhulu ngokukhitshwa kweqembu lethu lenguqu leZimbabwe ku-AFCON osokulu daba lokuthi abantu sebekhuluma ngokuthi ye bathengisa igemu ye akusakhulunywa ngokuthi bebengaholanga ama-players esikhuluma ngawo namhlanje bazigadisile bazibuyele ngezimali zabo kuzisa ubuhlungu sebebolekana izimali kambe imali ikhitshiwe i-FIFA yenza ukuthi ikhiphe imali yehafu yokuthi yelungiselele ukuthi iqembu lingahlupheki imali yadliwa yonke abantu sebebuya sebethwele nzima sebehamba begadiswa ngani bagadiswa izinqola kuyinto enjani shuwa kukhangele kanjani elizweni lakithi
yeah
imali zitshintshwa daily ekusende mini namhla kule dollar kusasa kule bond izolo kule rand emva kwayizolo bekulama-bearer check kanti lona ilizwe liyangaphi abakhokheli labo kabazinika amakhwapha mani yazi ukuthi ezinye izinto dadewethu akuphonga ukuthi kuthiwe kuyabuswa kuphela siyafundi lawo nxa ubona ukuthi lapha uhambi kuhle kudingwa abantu abangakwansi ukuthi benze njalo ilizwe liye phambili sidubekile sikabantwana bezimbabwe sidubekile ilizwe siyalithanda but siza kuyela siye ngaphi siza kuyahlala ngaphi njwana vele kuyatshisa ezindlini ezindleleni phansi indawo yonke kakuhambeki badubekelani kanti abantwana bezimbabwe
hayi sibongile kakhulu mnewethu and lequla langikhona eliphelekezela abantwana bona labo kuthiwa liqula inkalakatha njengemifiko ephuma
isimanga esinganani dadewethu mina kumangalisile kakhulu ungani lokho engikubona ngani kungamanga kodwa ngubonile ngoba la ku-AFCON kwenzakele abantu bathwala abafazi babo bathethe imali yama-players bangenisa abantwana babo labafazi babo bavakathe Egypt so bathethi bathethe yonke i-delegation e-government ihambile yebona ilandani isebenzisa imali yabantwana abangamankazana that is an abuse kuyi-abuse to a girl child imali kumele ukuthi ngala abantwana kumbe bahambe labantu ababili kuphela imali le yasebenza ukuthi wancedise ibiza bamotivate uhle ukubona ukuthi ayisikuthi abantu laba bahlezi ezikhundleni dadewethu ngenxa yokuthi kuright kabahlalanga kuyachisa so nxa bebona amathuba njengawona lawo yiwo abasebenzisayo kubuhlungu kakhulu thina kuyasidanisa kakhulu into enjalo.
Ye, hayi mbongile kakhulu mne wethu. Ubele langelisho.
Hayi ngiyabonga la mdade kakhulu. Hayi ungabe ulokhu ngixhuma nxa kukhona la ofuna sikuqoxe. Ngiyajabula kakhulu ukukhuluma ngelizwe lakithi ngoba lami ngiyakwazi ukuthi change ngabuya ngami.
Ye, ya hayi kulungile
sibili. Siyabonga.
Limqotho lelo.
Ye ma.
Ye. I understand you've got some
yes,
business.
Yes, Tinasisi Lucy Ndongwe Chikore, top fan yedu panapa. What's your view, Mrs. Chikore, on Chikowero, on the, you know, the young gems going into this World Cup? We saw that they really struggled to put money together to attend.
Yes, thank you so much, Smith. Yes, I think as a country, we are found lacking in preparing our athletes as they go to these big events, borrowing from what happened with the boys go African in Egypt, and now with the girls when they were trying to fundraise all the hardships they faced, I think we really need to step up. At the end of the day, us ordinary people, we try to put so much pressure on these athletes. When they go to my competition, and yet the preparations are not at that level. Yakutis or not, they are going to compete. I can give an example, Sismav. Mm-hmm. You know, Vaskana Vemuno Muku, Variku World Cup, the US women team.
Mm-hmm.
Do you know, Kuti, that team, Vakatava, have played 64 games each. They say Vakadaro as a team to prepare for the World Cup with one Tambai Koko. So these are international games, these are various tournaments. The Kutiva Shikep at that level. It's also we struggle Kutiva Skana Veduvaite my friendlies with 3, 4, 5 countries.
Mhm. Do you know Jimmy Munemwana Anita Jiku to win? Zvinotora nguva yakaita sei kuti mwana azonyatsonzi mwana uyu ava akwana iye zvinezvi kuti apinde pamakwikwi yakadai nekuti ndinoona vamwe vari papa vasikana ava vasikana vakatotorwa vari kubva kuchikoro vamwe vakaroorwa vamwe vari kuitawo zvimwe zvavari kuita vanga vari kutaura nhoroondo dzeupenyu hwavo asi zvinotora nguva yakaita sei kuti mwana uyezve vamwe vabereki vakateerera vadzive kuti kana vachida kuti mwana wavo agopindawo mune makwikwi yakadai vanogadzirira sei vana nyanya vesikana.
There's nothing that beats early introduction to whatever sport that you want one or kokuta aite. But akatanga nyaya dzekuswima nemwana wedu right now she's 14. Takamuvanhu vakatiudza vakatanzi zvona it will take you 10 years to realize your return on investment. Akuti atanga nyatso kuhwina. That means serious dedication, that is financially time and iye mwana wacho commitment and all those other things.
Mm-hmm.
So it takes a lot. Kuzota zo discover zvavaita izvozvo.
Mhm. Mm. Uyezve kune mamwe vabereki vakateerera zvakakosha sei kuti vatsigire vana vanenge vachida kuita zvemitambo tirikuona vasikana ava pari zvino vakutoenda kuWorld Cup yeNetball.
Zvakakosha zvikuru kuti vana vaite zvemitambo chekutanga saizvozvo vakuenda kuWorld Stage kwavari kuenda kunokompita kune imwe nyika vari kuenda kuEngland. Then chechipiri, it builds resilience mavari. It promotes teamwork. That's what my daughter has been telling me. It promotes how to deal with failure. It also promotes diligence, fighting for what you believe in at whatever cost.
Dai anga ripo makama mudedza auya ambotiudza tichimbotora imwe kola kana aripo mugadzirira auye panapa timbonzwa. Tichitora imwe kola kuno kubatsa yenyu makadaro rambai muri panhare. PJ, I think we have another call.
Yeah. Siyakwamukela mlalele kuhlelo lwethu lalamhlanje.
Abuda maka.
Okay.
Mlalele, siyakwamukela kuhlelo.
Hanzi foni yenyu inenge ya dropa. Mai makawo apa vari kutaura kuti maka ambobuda semukana. semusikana wechidika anoita zvekubhagucha. Asi dzokai henyu panhare mai chikwere mumbonyatsotitsanangura meno kana PJ une zvaungadawo kuvabvunza. Nekuti ava vane mwana wavo anoita iye zvemitambo ari kuita swimming iyoyi at professional level. Iye zvinezvi ane makore. Regai vataure vega. Nyatsotitsanangurai mwana wenyu ari kuita zvei?
Okay, mwana wangu ane mitambo miviri yaanoita, that is very good at. Ano swimmer. Ano swimira two swim teams muno mu United States. She has gone kumamwe ma various states achino compete as well. Ano tamba soccer zvakare. She's currently actually she's also hosting a soccer tournament through a foundation here in the MTC. That is Makati Chikowero foundation. Ya ari kupromota ya ari kurezera mari to educate girl orphans vari ku rural Zimbabwe.
Kupi?
So ezvino ane various girls ma fellows ake ari ku Manicaland. We have some vari ku Mondoro vava ano sponsor. Especially these girls vanga va drop out of school. So you may be aware kuti makakatanga advocacy yake at a young age. Paakaenda ku paanoenda ku youth conference, UN youth conference every year. She decided to say, inini since I'm an athlete, I want girls to play soccer or to do a sport of their choice and also stay in school because I value both. That soccer tournament Irkomswa 13 yariku try. So a number of people have signed up to play soccer at that tournament.
Irkuitirwa kupi?
Irkuitirwa kuno ku Madison kuno ku Kiva Sports Center in Middleton, Wisconsin.
Aiwa pakanaka ipapo batai makadaro PJ tukunzwa kuti pana show pa urunare. Hello caller. Hello,
Magadini.
Tiri wadi, tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Ndireto show ndiri ku Mondoro ngezi.
Ehe, kwakadai ku Mondoro, kuri sei ku Mondoro?
Mondoro ndiro zvoti ingodiro.
Ehe, kwakamira sei panyaya iyi yema RTGS nema bonds zviri kuwanikwa here, zviri kufamba sei?
Nyaya yemari TGS yanetsa kumabhengi vanhu vari kuinda vari kushaiwa mari haisi kuwanikwa kuma. Zvinhu zvakatotiomera ende zvinhu zviri kuva kuti zvakadzika asi hatisimboona pazvakadzika zvinhu zviri kuva zvakango zvinongodhura.
Tombotarisa hedu kuti pane vasikana ava vanotamba mutambo wenhabvu bhora remaoko. Munoti imimi chii kune vatambi ava? Tiri kuona kuti vari kuenda ivo kuNetball World Cup kuBritain uko kuLiverpool. Pane mazwi amungaataura here?
Kuvasikana avo ndinoti makorokoto ezvetotarisira kuti vange vachimirira nyika yedu, asi tinongova nedambudziko rokungoti pamwe vachangotengisawo zvakaita maorias nyaya yemari.
Asi apaka mukoma hatinyatsoziva kuti maorias ndo zvakaitika. Runyere kupe ruri kutaurwa urwu panyaya iyoyi hatingatangi kuti vasati vamiswa padare pamberi pedare kana kuti zifa tisati tanyatsonzwa kuti zvakafamba sei. Sei muri kufunga imi kuti vakatengesa bhora ravo iri?
Bhora iri kanisati ratambwa taingova kuchingoyi, havasati vapiwa mari, havana kupiwa mari, saka kutamba kwava kushanetsa. Ndofungira kuti musi vakazotamba takatokunzwana tu kuti zvabudirira kuti vatange.
Aiwa, pakanaka pakadaro, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Ndaendawo ndibatsire panyaya yevatungamiri.
Taurai zvenyu.
Zvinoona vanhu vazhinji vanotarisira kuti pave nekubatsana pakati pavachamisa navamunangagwa. Ini ndinoona kuti hapanei panoda kuti netse.
Taurai tizi.
Gore ra2008 ratakagara kuita mubatanidzwa paya, takanga tafuta ndobva paburika kuti vatsvangirai vangahwina maelection. Tichienda kuriirani ndokubva maelections atadza kuitwa nekuti pakaita mhirishoka. Iye zvino kwakaita seuburiro kuti vamunangagwa vahwina. Inoita kuti vakwanise kutonga.
tikaenda kudare dare tikatsigira zvakare kuti vamwe vakauya. Hino kana taakutaura nyaya yekubatana indokuda pakati womii, vanotangira papi vanhu vaviya?
Aiwa, mune mashoko makukutu chaizvo, asi zvino nguva yedu ndo yadyanana. Tinokutendai kunge manga muinesu pachirongwa, nekuti maunzawo ehe mubvunzo wakanaka chaizvo. Muve nezuva rakanaka. Aiwa, ndizvozvo. PJ, we heard there from a caller who's calling from Ngezi. I think he's saying that the issue of the RTGS and the bond notes are not really working in his area. And he's also alleging that he hopes that the GEMS will not sell out their match, that they will, you know, perform professionally and bring home the trophy. He's alleging that from his own point of view, the Warriors may have sold the game. That's what he's saying.
Because of non-payment. Yeah. Yes. This was also said by Mr. Bekimpilo Weza that I spoke to, who was in Botswana. He was saying basically he was worried about his concerns about the government delegation that's accompanying these girls.
Mm-hmm.
They are wasting money instead of just putting that money that they are using to travel all the way to England to give to these girls, since they even had some challenges in getting
fundraising.
To get to England. He said there's so much talent in Zimbabwe.
Mm-hmm.
It's so surprising and amazing and it's awesome, but there's no funding.
Maybe let's ask Miss Lucy Chikore, who's here on the phone with us. Miss Murukunzwa Zvirikutaurwa nevazhinji, what's your view on this issue about funding in Zimbabwe and the lack of it? How can we, or what can people learn from what we're seeing happening here in the States when it comes to national teams and funding?
Yes, I kind of get to differ with people who were saying the Warriors may have sold out.
Sold out, yeah.
Kupavangavari ku Egypt.
Mm-hmm.
It is because we did not prepare well. That's number one. Number two, these men were not paid. You know, I would advise our government to pay our players even before they leave. My qualifying fees, my appearance fees and all that stuff. What should be left kuti chavazo no badarwa vasvika angadai ma winning bonuses.
Mm-hmm.
Otherwise, izvozvo it will motivate them to play hard. Zvino kana uchiti mari yangu hamuna kundipa, mari yangu ine nzara kumba, you expect me to perform on top top form. I don't think it is really humanly possible. Yes, it is national duty, but we also have to know that these players have invested a lot.
Mm-hmm. Mm. Okay, just in brief, so when the U.S. and other teams are going, especially here from, you know, countries like America, how does the funding work? Because I know, for example, the government in Zimbabwe is not responsible for paying the players. It's the association which has to pay the players, and CAF or FIFA. What's the situation here?
Isn't it that also while the government of Zimbabwe is, they allocate money to the ministry,
the Ministry of Sport and stuff like that, then allocate to Kwakunana Zifa and all that stuff. Mm-hmm.
That allocation is not there. And also the corporate world need to step up. And we also come down to the issue of management, the sports yacho. It is heartbreaking because it's not something that just happens like last month you have qualified, so next month you are going to play at the world stage. Mm-hmm. We know months in advance. So we need to prepare. Our management of sports iri kufanira kugadziriswa.
Mm-hmm. Mm. Aiwa, mava mavharisa, mava mataura chaizvo chaizvo. Tinokutendai kunge manga muri pachirongwa chedu. Muve nezuva rakanaka.
Ende ngakurudzirwe mwana uyo sezvaitwawo ningiriki maonawo pa world stage ku Wimbledon uko koko atora mukombe.
Tinotenda nesupporting you have been a solid support behind.
Ngakurudzirwe mwana asvikewo ipapo.
Thank you so much.
Ehe, muve nezuva rakanaka. Thank you moti svitsirawo kuna maka iyi kuti shuwa ndo vatinenge chida kuona mune ramangwana vachienda vachinotungamira vamwe vatambi vari kumusha. Tinokutendai. PJ, I think our time is really running out, but we have a few people that wrote here. Elton Mafararikwa, arikutendinoshuvira rombo rakanaka vasikana, wawas, wawas chingwaro. Anzi ko delegation irikuenda nema girls ku UK, varikunodi kuzi nyika haina mari, but you find kuti ministers are going kunodya mari evana, shame. Moses Beta, arikutendinoshuvira vasikana ava rombo rakanaka, asi ngavapiwe mari dzavo, pasina kukakavadzana. Disciple Madanire, our top share, varikuti bye bye girls, time is running out. Saka zvinenge tasvika kumagumo piche. Amene kana une vamwe vanga vatinyorera pa
anyway. Sanchez Mahoyo utena, I wish the girls the best. Labanye vonke vati bona haisi avakhulekela sivahalalelela amantombazana e the gems. Sesifike emapetheleni ohlelo lotshola namhlanje. We practice Jeremiah.
I'm Marvelous Mfanga Nyabuye saying let's meet again next week here on the Women's Roundtable. You have a blessed day and happy 4th of July.